Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa asi pasina zviri kuitwa. Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira vagari kuti vashandise mvura yemumatsimi avakachera pamisha yavo kana migodhi kana kuti mabohol zvine hungwaru sezvo mvura iri muvhu yadzikira zvakanyanya.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1. Musasvibisa mvura, marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwo vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvara Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo dzebyelection dzichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidza waVincent Tsvangirai senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvo vaMorgan Tsvangirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa asi pasina zviri kuitwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi kukomisheni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo, vashailok mugandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa. Vamugandare vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi, nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina, izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo.
Dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape Housing Cooperative Trading with Destiny of Africa Network. Tichisubscribe mari dzedu ikoko, but to our surprise background hapana kana chiri kuitwa. No development, no water, no sewer, no road yakanaka. This mismanagement of funds.
Vamugandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo.
Kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvi, tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudevelopa. Vauya kwatiri vakuti hatisiri cooperative, yakambani yangu, aidaro ndiwo bhadhara musindo. Akuti iyi ikambani yangu, ndoita zvandinoda nayo, hatichagari pasi secooperative kuti vakuita zvavanoda iwo nesu.
Mumwe mugari amai Chenai kumwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo. Amai kumwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu.
Zvinhu izvi takanga tazviudzwa zvinhu zvine chekuita futi nezanupf vapurezidendi vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo. tapiwa maofa leta anima send number but ground panga pasina masenda chokuti tiratidzwe kunzi ii send yakwei hapana
vamusinde vachashavedzwa kuzopa uchapupu ku commission ii asi pavakambopa uchapupu ku commission imwe chete kwamutare vakati havasati vadarika nguva yekuvandudza nzvimbo dzekugara dzavakapiwa sezvo vakapiwa makore gumi kuti vaise migwagwa mvura nemapombe etsvina Kusafambiswa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika kukaroi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzura haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperatives varodwe ushangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Damuzivu watungori naro ndele kutima kudevelop masterzi kudu watu rangu ya gare budget because we are paying for rent house, we are paying for what but service edu ya chwe isho hakuna service
Vachitaura kukomisheni imwe chete mukuru mubazi rezve matunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning
from the way I've seen it myself and assessing it It came in as an approval of a layout plan, not any other paper that I have seen in terms of my side as a ministry. The Latvian submitted a layout plan, and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Commission iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanani vagirepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vazivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi hori Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavachivaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri avo vakapiwa mahekitare makumi mana pamwe nenhengo yevechidiki yezanu pf vamike chimombe avo vakapiwa mahekitare makumi matatu vachimombe vakaudza commission kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuamerica zviuru zana nemakumi mashanu uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamu navaben swanapu uye nyaya iyi iri kumatare edzimhosva
vaibvunza kuti makaipiwa sei iledzi makaiwana sei apa mavasejip takavarakidza takaapplya 2004 allocated 50 hectares saka takazopiwa kusendaizvi50hectares
Kanzure guta Harare iri kukurudzira vanhu kuti vashandise mvura yemigodhi yavakachera padzimba dzavo kana kuti mabhohoro zvine hungwaru sezvo mvura iri pasi yadzikira zvakanyanya zvekuti guta rinogona kuita dambudziko remvura nekukasika. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti vari kukurudzira vagari kuti vasasvibisa mvura sezvo kanzuro yave kuda mishonga yakawanda kuchenesa mvura iyi. Vanoti sekanzuru vave kukurudzira vagari kuti kunyange mvura iri yavo ngavasaishandise mukudiridzisa sangadzi dzavo uye kuti vaichengetedze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwo vanenge vashandisa mvura bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika hakuna mvura.
Muri kugarawo heri pasi nevagari muchivazivisa nezvematanho iwaya nokuti tinoona kuti vakawanda vanoita kunga vasingazive matanho osa.
Matano iwaya ari kuziviswa kuvagari asi kana vanhu vari panyunyuto vari pakuchema vanotaura kuti hatisi kuziva zviri kuitwa asi mukaenda pese patinotaura nevagari kumakanselers makanselers meeting pama social media platforms pedu munoona vanhu vachipopotana zvatenge tataura kuti mvura hakuna asi mashoko anenge atosvika kuvanhu
ko panyayo yekuti vanhu vawane mvura yakachena tiri kunzwa kuti mvura iri kuwanikwa yacho kana yazowanikwa inenge yakasviba zvakanyanya zvii zviri kuitwawo
mvura kana yazo yakuenda kuvagari inenge yacheneswa asi kurudziro ndeyekuti ngatibhadharei mvura yatashandisa kuti tirambe tiine mishonga yekuchenesa mvura
tinonzwawo kuti kanzuru inoda mishonga inosvika gumi nemumwe chete yekuchenesa mvura mungajekesa ipapo
womo ndizvozvo mvura yedu yasviba zvakaomarara kwazvo yekuti yakuda mishonga yakawanda kuti inge ichichena
saka mishonga iyi yasiyana papi neyamanga muchimboshandisa pamari here dzekuiwana
mishonga yawedzera pane yatabe tichishandisa zvinodhipendawo nenguva yegore nelevel of pollution nelevel yemvura yana kuti inge yakaita sei kuti tinoshandisa mishonga mingani asi kuwanda kwemishonga kunowedzerawo mari yekutenga mishonga nokuti kuwedzera mushonga umwe chete kunowedzera mari
taionawo kuti paine kugadzirudzwa kwaiitwa kumoton jeffrey kwasvika papi
kugadzirwa kwaitwa kumoton jeffrey iko zvino izvi tinango kuti tiri paover 90% yekugadzirudza asi imakeup yatinenge tingoita iyi tombopa muenzaniso wemunhu achembera munoona kumba makeup mukaisa maiyerini mukaita chii mukaisa makeup mukaisa pemu asi hazvichinji yekuchembera kwemunhu tiri kuti solution paharare ndeyekuvaka madhamu matsva anopa mvura yakachena ari kumusoro kweharare kwete kuzasi kweharare kunoenda tsvina yese
vanga vari mutauriri weguta reharare vamichael chideme vari parunhare muharare nestudio
7
ndafadza masista ndafadza munhu wese masvita doro tadira pasi tafadza vari pasi tafadza kana maancestors waya waya
inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer of Fada makaterera studio 7
muza waya waya
bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yeby-election ichaitwa mudunhu reGlenview South uko kuchakwikwidzwa navaVincent Tsvangirai vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo raive nenhengo dzakawanda dzaida kukwikwidza musarudzo iyi asi seutungamiri vakazosvika padanho rekuti vasakwikwidza senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. VaVincent Tsvangirai, vanove mwana vavatsvangirai, ndemumwe wevanhu vapfumbamwe vakasvitsa mazita avo kudare renomination court nemusi wechishanu chapfuura vachizivisa kuti vaizokwikwidza musarudzo dzekutsiva chigaro chakasiyiwa namushakabvu amaivimbai Tsvangirai Java avaive mwanasikana vavaMorgan Tsvangirai vakashaya mushure metsaona yemumugwagwa. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura.
Chiona nematambudziko akapinda mhuri yakwaTsvangirai the past few years, 2 years ago, zvakatinetsa seutungamiriri takagara pasi tikashushikana tikati apa kuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu muchirungu tingangoti takazviona zviri unconscionable. Zvakati panguva inogozha, zvakati panguva inorema, nokuti takati zvinezi ngapa takutorwisa ivo vatangirai vacho mbuni isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu watinoremekedza mutekwa tekwa. Saka takaona sekuti kuzenge taakutsvaga candidate anezenge achikondesta akamirira MDCT achikondesta against Vincent Tsvangirai zvakafanana nokuzviruma. Tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai isu hatisi kuzoisa candidate. Ndo sajesera takabatsautungamiriri. Saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati democracy democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza angatikwikwidzei chete. Tikati zviripo izvozvo zvekuti kune dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tingangoti muchirungu morality. Tiri vanhu vatema, hunhu hwedu, hatisi kuzobudisa candidate kuGlenview South.
Asika vaGutu, bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai Tsvangirai Java, chii chazoshanduka apa?
Zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics, Jonga. Zvakaitika ndizvozvo, vateereri ndokunga vanoyeuka. Asi takaona sabuti ni zaka zaiti kwa ukaona rangoti matauna kwa zaiti kwa kushaika kwa kewimbai tukaona kuti just a few days ago gogomundo walaka shaika saka tiremera takaona kuti parishino Glenview South Japanese amkomana uyimwana wetu uyu Vincent tombosia kadaro asi nangari any other candidate asiri Vincent Changirai ai wataelsa na kwamba akacheka makumbo.
Amuzoone kwa here sekunge machika kukundwa zvine mutsindo musarudzedzi motsvaga unzira yekunda nayo musarudzedzi.
Unoona jongaka politics is about competing. Isu hapana chatinotya nokuti kumukoso kaonawo kuti tinoita vacandidates ne candidate kumangwe ne candidate kulupane east saka ndikangoti muchirungu ama special circumstances.
Vanga vari mutevedzero wemutungamiri webato reMDCT vaobet gutu vari parunare muHarare ne studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vanoti motokari yanga yakapakatiswa mabhambo pamwe nepfuti zvashandiswa mukurwisa vanhu muKabul, izvo zvauraya vanhu vangangoita vaviri vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa. Iran inoti urongwa hwenyika dzemuEurope hwekuumba mubatanidzwa unochengetedza ngarava dzinotakura mafuta dzinenge dzichipfuura nemupersian gulf kana hwakaitwa hauna kunaka uye ndehwekudenha. Zvinotomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi tirikuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasavelo nare. Nasi tina vaPassmore Ndlovu, umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndino mugamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here mukoma muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana? Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita, tiudzeiwo zvizere.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices, saka ndinobika zvirongwa zveparedio atingati mapodcasts, nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuChiredzi. Takatarisa the Shangani people vari kuChiredzi. Inini semunhu akakurira kuChiredzi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. by the way, I'm from the Shangani community. Saga ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani richitaurwa paradio. Saga nokudaro ndikatini zvakandipa kuti ndifunga kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire the Shangani communities vave nevoice. Saka tichiita sama podcast andinoita ndine inonzi Swavutomi, chirongwa chakanangana nenyaya dzeShangani people. Ndova tinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Tine inonzi The Update with Pasmo, apo tinotarisa vechidiki tichenge tichipinza vechidiki vangadai vane matarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kune vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo. Pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingati ini ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chino ichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati ileadership. Takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement, saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafana nerandinoita, ndo zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rinenge muchiita mese.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magets, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika, zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoumawo ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita. Ndikati matargets, uchitanga project une matargets ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati, asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika pa target yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinotiafekta pabasa ratinoita, tichingovimbawo kuti zvichange zvichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka. Vandlovu nguva ndiyo yadyana namupeta echirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni muchirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabva kudzwa kuna vaPasmo Ndlovu, umwe vechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Mhuri yeZimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe, bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Musakanganwa kuti nechipiri Mike anenge achikupai chimwe chirongwa chaanoita hurukure nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yavaprofita yatange tichitandanisana nayo kwemasvondo maviri apfuura. Kuti vatipedzisire nyaya iyi, nhasi taunza Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom, tikavabvunza mubvunzo umwe chetewo: chii chinonzi muprofita?
Muprofita munhu anoshandiswa naMwari kutsanangura zvinove pamwoyo paMwari kuvanhu nenguva yaanoda Mwari kuti vanhu vazive. Saka chiprofita chipo chinobva kuna Mwari chinouya kuvanhu chichizivisa vanhu urongwa hwaMwari.
Muprofita munhu akaita sei?
Muprofita munhu mutendi, munhu anotenda Mwari sezvo ndati chipo kutaura kuti Mwari ndiye anosarudza achingopa munhu mumwe nomumwe sezvokuda kwake chipo chaanongopa munhu mumwe nomumwe.
Iko kuprofita zvinorevei?
Kuprofita zvinoreva kutsanangura dziri pamwoyo wamwari kuzivisa Rusi, asi kuonemwe tsananguro kuprofita sezvo zvinotaurwa naPauro kuvakorinde kutanga chapter 14 zvinoreva kusimbisa kereke nokuisimudzira kuti ive yakasimba pakutenda Mwari.
Muprofita anogona kutaura here mashoko echiprofita nhasi kwapera nguva oshandura zvaambotaura?
Ipapa apo mabvunza mubvunzo mukuru taizvo. Zvinoreva kuti izvo Mwari watinonamata uyu ndiMwari asingashanduki, nekuti tinoudzwa izvozvo kuvaHebheru chapter 13 verse 8 kuti Jehovha ndiye ndiye kudzorona nhasi nokusingaperi. Asi manje shoko ramabvunza rinokosha nokuda kwokuti iko mabvunza kutiko Mwari anogona kuzvishandura zvinhu zvaakataura here. Zvinoitika, ndingakupai mufananidzo kubhuku raJobhu. Rajona, Jona wakatumwa naMwari pachapter 3 paverse 4 kuti audze vanhu veNinivha kuti richaparadzwa. Saka Jona akatoudza vanhu ivavo kuti Ninivha richaparadzwa. Izvi zvakanga zvichitotaurwa naJona nokuti zvanga zvabva kuna Mwari, asi vanhu vakazoshandura pfungwa dzavo vakatendeuka kubva mune zvakaipa zvavo. Mwari zvaakanga ataura akazvishandura iye Mwari nokuona kutendeuka kwavanhu. Saka chiprofita chinogona kushanduka maererano netsika dzinoitwa nomunhu.
Munhu anogona here kurota hake oti chiprofita?
Pane mutsao pakati pekurota nokuprofita. Zviro kwazvo muprofita anogona kurota hope, neumwewo munhu asiri muprofita anogona kurota hope. Mutsao uripo ndokuti kana uchiprofita unogona kupuwa soko naMwari masikati machena kwakati ngwe otaura newe nomwoyo wako noupenyu hwako kuti upe vanhu soko.
Munhu asiri mutendi anogona kuprofita here?
Pane mutsao uripo pakuprofita nokuda kwokuti iko tino muvengi wedu anoti Satani. Satani uyu anoda kuti azviitewo saMwari, saka anotevedzera. Asi asina manje Satani rudo. Saka zvipo zvose zvomweya mutsvene zviri muBhaibheri zvinogona kutevedzerwa naSatani. Zvose zvokuprofita zvese nokuita minana masaramuso anogona kuzviita. Saka kana munhu asingatendi Mwari, asinganamati Mwari, anogonawo kuita masaramuso sezvakaitwa nen'anga dzaFarao dzapaIjipita dzakashandura tsvimbo kuita nyoka sezvakanga zvichingoitwawo naMozisi.
Mataura nyaya yemasaramusi yevanhu vanotora tsvimbo dzichishanduka kuita nyoka. Muprofita wechokwadi tinomuziva sei?
Muprofita wechokwadi anozikanwa nezvibereko. Toko rinoti nezvibereko zvavo muchavaziva, nokuti tinoudzwa kuna Mateo chapter 7 shoko rinotiudza kuti nemazuva okupedzisira pazuva rokutongwa vachamhanya vaprofita kuna Jesu vachiti iteite taiprofita nezita renyu, tichiita mabasa makuru nezita renyu, neminana nezita renyu. Asi iye Jesu unoti ndichavati ibvai kwandiri, mivaitive zvakaipa. Saka muprofita wechokwadi anozikanwa nokuzvininipisa.
Vaprofita vanogadzwa here?
Vaprofita sezvo ndambotsanangura kuna vaEfeso, Pauro anotiudza kuti iye Kristu Jesu pachapter 4 verse 11 ndiye akapa vanhu zvipo. Saka vanhu vaprofita ava vanhu vanogadzwa naMwari, naiye Mwari kana kuti yatinoti muchirungu calling.
Tinotenda zvikuru Reverend Dr David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom vatipa mashoko anovhara musoro wenyaya yevaprofita muchirongwa chedu. Ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Tokupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Yapera yakadai: Mushowani Stars 2, ZPC Kariba 2, Capes United 1, Ngezi Platinum 2, Wange 1, Tel 1-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madhevheropa, asi pasina zvavari kuita. Batore MDC tirinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuGlenview South sezvo kuri kumiririrwa nemwana wavamogen Tsvangirai vaVincent Tsvangirai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA.